This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu kukadzi 10/2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mupolitiko inengo dzemupolitiko zvandiri kutaura idzi. Toona zvikonzero zvimwe zviri kuita kuti vanhu vanyunyute nemaitiro edu isu vakuru mupati.
ZANU-PF yoita musangano wepolitibiro paine kukandirana makobvu nematete pavakuru vebato iri. Vagari vedunhu remasvingo vochema nerekuti vari kumanikidzwa kubhadhara mari yebhavhude ravamugabe. Hurumende inokumbira mari inodarika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu yekutenga chikafu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anga akapakatira zvombo aine hutsi hunokachidza pamwe nemotokari dzinoshandiswa kana paine mhirizhonga kana kuti mawater cannon. Nhasi anga azere pamuzinda wezano PF apo panga pachityirwa kuti panogona kuita mhirizhonga pakati pezvikwata zviviri zviri kurwira ushe. Chimwe chikwata changa chichinzi chiri kutungamirwa nemumwe mutevedzeri wevatungamiri venyika vaEmerson Mnangagwa, nechimwe chinonzi chiri kutungamirwa naamai Grace Mugabe chichizivikanwa nerekuti Generation 40, sezvo chiine vechidiki vakawanda mubato iri vanga vachikandirana makobvu nematete maringe nemusangano uyu. Asi mhirizhonga yanga ichityirwa kuti inogona kuzoitika haina kuzoitika sezvo vesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe Liberation War Veterans Association vasina kuzouya kuzodzivisa makurukota maviri anoti redzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo uyezve rezvematunhu vaSevia Kasukuwere kuti vasapinda mumusangano uyu. Vauya vakawanda madzimai eWomen's League nevechidiki veYouth League, vazhinji vacho vachitsigira chikwata cheG40. Vaungana ava vanonzi vanga vakwidzwa mabhazi nechikwata cheG40 kunyange bepanhaure Herald ranga richiti vainge vauya kuzoita mhirizhonga sezvo vakawanda vacho vanga vasingazivi chinangwa chekuuya kwavo pagungano iri. Vachitaura pagungano iri, vamugabe vakurudzira kuti vanhu vabatane vamire nyaya dzekurwisana. Mutungamiri wenyika vamugabe vashorawo nyaya yekunetsana mubato ravo.
Mupolitiko inengo dzemupolitiko zvandiri kutaura idzi. Toona zvikonzero zvimwe zviri kuita kuti vanhu vanyunyute nemaitiro edu isu vakuru mupati. Ndezvipi zvikonzero zvacho? Zvotaurwaka tozvinzwa, zvinogadziriswa zvichigadziriswa.
Mutungamiri wezanupf varobert mugabe vari kumuzinda webato ravo muHarare. Vamwe vataurawo pamusangano uyu mumiriri wehurungwe West mudare reparamende amai Sara Mahoka, avanonzi vashora zvikuru mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vachiti havasi kutsiura vanhu vari kukonzera mitauro mubato vachishandisa zita ravo. Vanonzi vashorawo mutauriri wavamugabe vaGeorge Charamba pamwe nebepanhau reHerald. Sezvo tichitema tisina divi ratinorereka, Blessing Zulu weStudio 7 abatawo munyori mukuru musangano reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda.
Zvaitika hasati zvaitika nemhaka yekuti isu tiri kutarisira zvinobva kupolitibiro iyo ungano yanga iripo iungano yevanhu vanga vachiti vari kutambira mai vamwe vachiti vari kupemberera president kuti vakabata zvakanaka AU zvachitaurwa zvakawanda zvakasiyana but kana iri nyaya yekubatana ndonyaya inokurudzirwa nemunhu wese ndonyaya yatati tingotsvaka but kubatana kunoda kuve nerukudzo zvakare saka haisi nyaya yekubatana bedzi but panoda kuti vanhu vabatane vachikudzana vachiziva kuti kana tichitaurana nhengi level yakati tinotaura sei tichitaura zvakati tinotaura sei ndo zvinoita kuti kubatana kwacho kuve nechirevo saka nyaya yekubatana tinoitsigira asi tinoda kubatana kune discipline kubatana kune gwara
tiri kuona kuti vakarwa hondo yerusununguko vakawanda havana kunge vauya nhasi zvanga zvichifamba sei
kuungana kwacho kwava kune chinangwa chekuti vakarwa hondo vanga vachiti vari kuda kurambidza Jonathan Moyo kupinda mupolitibiro saka ava vanga vadaidza vanhu vechikadzi iri fungwa yekuti vazoita kurwisana papane vanga vachinzi mayuthi vanga vakaburitswa kubva mumbare and so forth vanga vane chinangwa chekuti vazorovana nemawar veterans saka strategically mawar veterans vaona kuti havagoni kurwisaniswa naana mai nomubva vati hatiuyiko nomubva vazvigarira kudzimba
Mukuru, munyori mukuru, musangano reZimbabwe Liberation War Veterans Association, vaVictor Matema Danda, vari parunare muHarare, vachitaura naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abata unyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, vari mubhodhi resangano reZimbabwe Democracy Institute, muzvare Gladys Hlachiwayo.
I think zviri kuoneka pane zviri kuitika mumusangano weJanopiyefu ndezvekuti boka risina kubatana sekuziya kwataiita kumashure. Asi iboka rave nechipatsipatsi tinoona kuti mune maanechimagrupings kwakasiyana-siyana tinge tichiridya zvavamunangagwe kana kachiridwa nafirst lady tikaonawo ichi president zvavanga vari kutaura pavadresa vasati vapinda mupolitibiro tinoona ichi kuti vateera divi remukadzi wavo sekuti vanga vari kutaura ivo kuti pane madzimai akanga ari kunzi ivo asauye kumusangano washedzerwa uyu wanga uri kuitwa nhasi before politibiro vangati vataura ivo kuti vachange vachiongorora nyaya iyi yekuti vanhu vanga vari kuti madzimai asauye vanga vari kuti zviitirei saka tinoona sekuti vachatora matanhi asi tinongoonawo isu kuti vamugabe zvavo eofficiary panyaya yemafaction emuzanupiefu nekuti tinoona kuti vanoti vakambodhibate chiboka ichi vochicheta vakaona ichichange chichiita senge chavatonyura vochibata zvakare havasinyanyobuda pachena kuti zviri kufamba sei asi muzuva ranhasi vanyanyorereka kuG4
asi tichitarisawo zvanga zvichitaurwa nezvavamunangagwa mungati zvinovasiya vave papi pachidokwadokwa chavo chekuda kuti vazotore chigaro chavamugabeji
vamunangagwa zvichavatinetei maonero andiri kuzvii nekuti iko zvino chanyanyaonesa ndechekuti vamunangagwa vakanyonyarara vari kutaurirwa nevamwe hatisi kunyanyounzwa position yavo maringe nenyaya yemafaction aripo toonawo isu kuti vanenge vari kunyanya kufurema kunzi ivo vanenge vaakutoda kutora masimba ishe achiri mupenyu sekuti tinoziva isiri pamugabe vakatabuda pachena kuti ivo havasi kuzobva pachigaro kusvika mukufa saka vamunangagwa zvichavatinetei nekuti tiri kuona isu kuti women's league ichitungamirirwa naamai Blessing Gade iri kumobhilaiza zvakanyanya isiri kuundirana nenyaya iyoyi yekuti vamunangagwa vange vachitora chigaro mushure mokunge vamugabe vafa kana kuti vasisiri pabasa
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari board member yeZimbabwe Democracy Institute muzvare Gladys Hlachiwayo vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 Vagari vekumaruwa edunhu remasvingo pamwe chete nevadzidzisi veko vari kugunun'una nekumanikidzwa kwavanoti vari kuitwa kubhadhara mari yekuti ishandiswe mukuitwa kwebhavhadhe remutungamiri wenyika Robert Mugabe mukupera kwemwedzi uno. Mutoro wedu wenhau Gantri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vagari vekumaruwa pamwe nevadzidzisi vakataura neStudio 7 vanoti musangano weZANPF wakatuma masabhuku pamwe chete nevakuru vezvikoro kuti vatore mari kubva kwavari. Vagari vekumaruwa vari kubhadhariswa mari inotangira padhora kusvika pamadhora matatu. Apowo vadzidzisi vari kunzi vabhadhare mari inotangira padhora kusvika pamadhora manomwe. Izvi hazvisi kufadza veruzhinji avo vanoti vari kutakatika nenhamo nenyaya yekushomeka kwechikafu zvichitevera nzara iriko gore rino yakakonzerwa nekusanaya kwemvura mwaka uno. Vataidas makore vekwagutu vanoti vanorwadziwa zvikuru kubhadhariswa mari yakadai apo mhuri yavo ichinonga svosve nemuromo.
Zvatiomera mwana wamai. Unoona kuti tikontribute tinobhadhara mari kuti vanhu vanofara tichifa tine zhara. Unoona izvozvi zvakangoita pamba. Unoona chana icho chodoradza kuti zvakaoma izhara. Kusafarafara chakangwara asi hei takarwa nezhara saka hei pakaoma. Kuchikoro hachina kudoinda, hatina mari yacho yekuti chindochikoro. Because not ono pemberera vamugabe, zvakanaka kuvapemberera asi hatifani kumanikidziwa. Vanofanira kuti vanohwa moyo yavo ichida kubhadhara. Vanofarira havo kuti vanofara vanayo mari. Voenda, because nuva vari kuuya kumasabhuku vachiti munhu wose ngauya abhadhare. Totazoti tiri kubhadhara mutero, isi tibhadhara iningi. Mufaro womwe munhu hamuoniwo kuti hazviitera.
Vamakore vanoti vanotya kuramba kubhadhara sezvo vanozopomerwa mhosva yekusatsigira musangano weZANPF izvo zvinozoita kuti varohwe munguva dzesarudzo. Mumwe mugari wekwachivi vaHenry Gava vanoti zvimwe chete izvi zviri kuitika panguva yavari kushayiwa mari yekuraramisa zvipfuwo zvavo zviri kufa nenyaya yenzara iriko iyi.
Ini handisi kufara nekuti tiri kumanikidzwa kubhadhara pondo pondo sekuti tipemberere birthday remukuru wenyika. Chinondishamisa ndechekuti handitori namari yekutotengera mombe dzangu chikafu nekuti hakuna kunaya. Nevana vangu izvezvi vamwe havasati vadoenda kuchikoro, handina mari yacho. Hasiri kumanikidzwa kuti tibhadhare $2 ebirthday remukuru wenyika. Ini rangu birthday rinongodarika serimwe zuva.
Vadzidzisi vanotiwo vari kurwadziwa zvikuru kuti vanomanikidzwa kubhadhara mari idzi apo ivo vasati vawana mari dzemabhonasi egore rapera. Mutungamiriri wesangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vatakavafira Joe vakati hofisi yavo yanzwa nekutambira mashoko aya kubva kunhengo dzavo. VaJoe vakashoropodza zviri kuitwa izvi neZANPF vachiti hazvisi pamutemo.
Ndingada kutaura kuti hazvisi pamutemo kumanikidza varairidzi kubhadhara mari dzekuti president vave nebuffer day. Tarisiva mashoko anobva kwagutu, kubikita, kuzaka, chiredzi, manezi ne some parts of Masvingo district. Anotaura mari dzakasiyana siyana dzinobva padhola kusvika $7.
VaJoe vanoti vari mubishire kunyorera hurumende tsamba yekutsutsumwa nechiitiko ichi. Sachigaro weZANPF mumasvingo vaEzra Chadzamira vakaramba kuti musangano wavo uri kuita izvi vachiti manyepo uye havatsvagi mari kuvarombo. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandhi Maramba.
Mukuru wesangano reUnited Nations muZimbabwe vaBishop Parajuli vanoti sangano ravo riri kutsvagira Zimbabwe mari inosvika madhorazana nemakumi matatu yekutenga chikafu. VaParajuli vanoti pari zvino vatounganidza mari inosvika mamiriyoni makumi matanhatu. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa neZuro nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevatori venhau apo vakazivisa kuti nyika inoda mari inoita bhiriyoni rimwe chete nechidimbu kuti ikwanise kutenga chikafu chine uremu hunosvika matani miriyoni nemazana mana ezviuru. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzechikafu dzinoti hurumende inogona kunge yakatinonokei kuzivisa nezvedambudziko rechikafu sezvo nyika dzakawanda dziri kutsvagawo rubatsiro. Mukuru wesangano rinobatsira nechikafu munyika reChristian Care, Reverend Stanislas Chatikobo, vanoti hurumende yatora danho rakanaka rekutanga kupema ichitsvaga rubatsiro rwechikafu kuti ikwanise kubatsira mhuri yayo iri kushupika. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Danho rakanaka rinoda kuti rigobatsira kuti vanhu vazhinji vasina chikafu vagone kuwana chikafu. Ndinofunga kuti hurumende yakatoona zvakaringana kuti igone kutaura nyaya iyoyo kuti nyangwe nesuwo tiri mukati mokubatsira tigonewo kutsvaka rubatsiro takasununguka tibatsira nehurumende kuti vanhu vedu vagone kuwana chikafu.
Mapoka api anga atarisirwa kubatsira hurumende padambudziko irori?
Mapoka ese ari mubandiko rokubatsira matunhu akasiyana-siyana akaita sesu vana Christian Care hatii tinenge tichiwanawo tichibatsira patinenge tichigona napo kana tiwana rubatsiro rwakaringana tigone kubatsira navanhu vedu.
Pamari iyi iri kutsvagwa nehurumende panotarisirwa kuti chikamu chingaita nepakati kana 50% ingangotarisirwa kuperera mukutakura kana kupinzwa kwechikafu ichi. Pane nzira here dzingaitwa kuti mari iyoyi zhinji yacho inge ichienda mukunotsvaga chikafu?
Dambudziko ringangovepo panguva dzino nderokuti iro gore rino zvakasiyana kuna mamwe makore ataka atinawo pataiwana chikafu chibva mukati mevavakidzani vetu vakaita sana South Africa kana kuZambia. Asi gore rino naivo vakabatikana, saka hatikwanisi kuwana chikafu padhuze. Ndosaka tichizoona kuti mari yakawanda inogona kupinda mubandiko rekusimudza kuti tiuye kunyika kwedu nekuti chikafu tingechibva kure.
Asi mamuri kushandawo iye zvino, zvinhu zvakamira sei panyaya yenzara iyoyi?
Zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka. Nzara iriko ende mvura yacho manaido ari kuita haisi kunyatsonaya zvakanaka kuuko kwairofanira kuichiya zvakanaka. Saka nzara iriko nokuti takangomirira kuti nyamwe napamberi apa panozobuda izvo maripoti ezimbabwe anotiratidza kuti zvakamira sei. Ndinoda sokuti dambudziko ihombe mukati menyika yedu gore ino.
Vanga vari mukuru weChristian Care muZimbabwe, Reverend Stanislas Chatikobo, vari parunare neStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ni 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose reUnited Nations rinoti vanhu vanosvika miriyoni 125 vari kufa munjodzi dzemumigwagwa gore roga roga. United Nations inoti vanhu vari pamakore ari pakati pegumi nemashanu nemakumaviri nemapfumbamwe ndo vari kunyanya kufa munjodzi idzi. Sangano iri ratiwo vanogadzira motokari vekunyika dzakabudirira vanombopota vachigadzira motokari dzisina kusimba vachidzitengesa kunyika dzakaita seAfrica. Mauto emubatanidzwa emuAfrica ari muSomalia anoti ane humbo hwekuti vechikwata chinopfurikidza mwero veAl-Shabaab vari kuda kupfeka nguo dzemauto emuAfrica aya kuti vavarwise. Mauto aya ave nemakore mapfumbamwe ari muSomalia achibatsira hurumende yenyika iye. Muzvina bhizimusi vaDonald Trump vebato remaRepublicans uye vaBernie Sanders vebato remaDemocrats ndo vakakunda zvine mutsindo musarudzo dzemaprimary dzekusarudza vachamirira mapato maviri aya musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa muAmerica muna mbudzi. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Activists Alliance rinoti rinokatyamadzwa nedanho rakatorwa nemapurisa rekuvashevedza kumusangano weJoint Operation Command kana kuti JOC uchaitwa mangwana masikati muHarare. Izvi zvinotevera tsamba yakasvitswa kumapurisa nesangano iri richizivisa mapurisa nezvourongwa hwenhengo dzaro hwekuda kufora mumigwagwa nemugovera dzicherechedza zuva rerudo kana kuti reValentine's Day. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri muzvare Tendai Linet Mudewe vanoti nezuro vakanyorera mapurisa ePolice Internal Security Intelligence kana kuti PC tsamba vachivazivisa nezveurongwa hwavo hwekufora mumigwagwa vachicherechedza zuva reValentine's Day. Vanoti dingindira regore rino rinoti I love my Zimbabwe. Musangano wejoke uyo unopindwa nemapurisa, mauto, vasori pamwe nevanoona nezvekuchengetedzwa kwemajeri unotarisirwa kunge uchizoziya nyaya yechikumbiro kana kuti yekuziviswa kwemapurisa pamusoro pekufora mumigwagwa uku. Ngatinzwei hurukuro yataita namuzvare Mudewe pamusoro penyaya iyi.
Takaendesa tsamba yedu nezuro. Saka panoendeswa tsamba kazhinji tinonga tine makopizi maviri ekuti ivo vatibhindiro yekuti tareceiva tatambira tsamba yenyamatipa. Saka mushure mekuvapa tsamba vakatiudza kuti tinogona kuya kumiting yejoko nemusi wechina na2 PM. Takakumbira kuti vatibhindirowo tsamba kuti vaiona nekuti kana vakaendesa tiwo tikasadhirwa kuti vachichaonekwa tinogona kuzongonzi mangwana aiwa hamuna kumbobvira matiudza. Saka sezvinongoitwa pose kuti kana maendesa tsamba iyi inofanira kuti idhimbwe kuti varatidze kuti vaiona havana kubvuma vakangotitinda kuti imuuye kumiting yechina na2 PM.
Saka munotarisira here kuti ndokwamuchazopiwa mhinduro yekunzi mabvumidzwa kana kuti marambidzwa kupinda mumigwagwa?
Zvino kana zvave zvemusangano vanogona kungokuudzai kuti hazviite izvi zvatinoti aiwa musangano taiwa ingoitwa wekuti zvimwe pane zvavandida kunzwisisa taigona kungozvinyora patsamba kuti tinokufamba tichibva pakati tokuekspekta vanhu vakati zvongonyorwa patsamba. Zvino kana paine musangano zvinoreva izvo kuti kune vanhu vane masimba vanogona kugara pasi votaura kuti oraiti zvamurida kuita zvinoita kwandi zvamurida kuita izvi hazviite. Asi pamutemo tichishandisa section 59 yeconstitution ikodzero yemunhu yekuti aratidziwe.
Imi matambira sei danho irori?
Danho iri idanho rinotizviringa zvakanyanya kana muri vanhu vari kuronga chinhu, nekuti zvinoreva kuti hatichanyatsi kuteziva kuti saka tinoenderera mberi here kana kuti hatiendereri mberi. Asi pevana vezimbabwe vanoda kuratidzira kuti tenda nyika ino sezimbabwe tinonga tingoti aiwa zvavataura tinongotendera tinonovaona. Asi kumachao kuchiitiko ndichaitika nemusi wa18 Saturday zvisinei nemhinduro yavanotipa nekuti hatina kuenda kunokumbira kunge tichiratidzira takanovazivisa kuti ticharatidzira.
Vanga vari vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano reZimbabwe Activists Alliance muzvare Tendai Linet Mudewe vari parunare muHarare neStudio 7. Muchikamu chedu chekutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvave kugara kune dzimwe nyika, nhasi tine hurukuro navaPhilips Banda vave kugara kuManchester kuUnited Kingdom. VaSibanda vanounganidza mbatya dzekupfeka, shangu nezvimwewo zvakamboshandiswa voenda nazvo pavanoenda kumusha kuZororo vonozvigovera nherera hama neshamwari vanoshaya. Vanotsanangudzawo kuti chirongwa ichi chiri kukura gore negore zvokuti vakatozoguma vava nechikoro chenherera chiri kumasvingo chavanobatsira pamusoro pevamwe vose vavanogarobatsira makoro ese. Ngatinzwei vachiita hurukuro naPraxidis Jeremiah weStudio 7.
Chokutanga ndoda kuti ndimhorose munhu wese kuAustralia, America, kupi kupi muZimbabwe wose, ndinokugamuchirai, ndinokutendai, nemiwo ndinokutendai nebasa ramunoita. Inini ndakauya muEngland muna 2002 for greener pastures, sezvo munoziva kuti vanhu vakawanda vakabudawo muZimbabwe. Ini ndakangouyawo ndakabetserwa namari ndikabudawo kuZimbabwe. Ndinogara kuManchester, ndinosevenza kuManchester, ndinobatabatawo kune imwe community radio inonzi Wheatinshaw FM. Chinhu chokutanga chandakati ndaita, ndakati ndichisvika munomo ndakangotarisawo kuti kwandinobva uko kune vana vanotambura, inini ndaitamburawo ndichikurawo. Saka ndikangoti ko ndikangokumbira varungu kunongo zvinhu zvavanorasa, varungu vanorasa nhumbika sometimes. Ndikangoti zvandinowanawo ndingotumira kumusha. Saka I used to work kune kampani yainzi Toyota Motor Sales kumasvingo. Saka pandakadzokera kuholiday ndakangosvikawo ndikaona shamari dzangu dzandaisevenza nadzo vanokwana kuita 9-10 vakashayika nezuro iro zvakasiyana-siyana. saka zvakandirwadza zvikuru zvakandibata mumwoyo kuti vanava saka vasisina vabereki sezvo ini ndakakura ndiri munhu asina aichengeta namai ndadzisina baba saka ndikavanangoti pandinodzoka next time ndichakuvigirai nhumbi ndo zvandakataura saka I wanted kuti ndichengete promise iyoyo saka pandakadzokera ndakatenga truck ndikazadza nhumbi ndikaenda kunovapa ndikavapa tikafara zvikuru saka ndadzoka kunoko ndakapiwa maadvice kuti dai waita iri charity ndikatsvakirwa charity inonzi Bokoma Village kumasvingo ndikabva ndati ndichakuvigirai izvi ndikabva ndaenda kuZimbabwe last year ndakaenda nemadhoma anokwana kuita 15 ndikabva ndaenda kunopa vana vecharity yangu inonzi Bokoma kuzaka kumasvingo
chii chaizvo chaizvo chakaita kuti mutange chirongwa ichi
kutaura chokwadi ndechokuti ini ndinofarira vana PJ ende chimwe chiri kwandiri ndechokuti ndiri munhu akakura ndichichengetwa nemubereki umwe chete ndakachengetwa namai nemagrandparents angu saka ndinoziva kutambura kunoita vanhu vasina vabereki vakakwana saka pose pose pandinenge ndiri ndikaona vana ndoona vana vakawanda vachingotambura ndichiverenga munews kuti vana kuwati varara vasina vanzara ndozvo zvakaita kuti ndifunge vana vezimbabwe kunyanya vana vezimbabwe
rutsigiro rwamuri kuwana vasivanda muri kurwana kune varungu chete here kana kuti nemamwe mazimbabwe ari kunze kwenyika
pandakatanga kutaura chokwadi ndaiwana kuvarungu nekuti varungu vakawanda vaindizvigira paradio ndaita breakfast show vachindiwa ndichitaura ndichingoti vose vanoda kurasa zvinhu ndinokumbira saka iko zvino neprogramu yandinoita muradio ndinoita programu inonzi dzako nedzangu paradio saka kana ndei pachirongwa changu ndinenge chingotaura kuti vanenge vachida kubetserawo vana vangu ndokumbira zvakati saka rubetsero randava kuwana iko zvino ndakutopiwa nevanhu vakangosiyana siyana vekumusha vekupi vekupi vanongodi panhumbi ndakareceiva phone call kubva kune umwe anonzi Colin Muduwa achiditi Philip neni ndira kuti ndikotumira zvinhu kuchikoro chako chekubopoma kako kuzaka kozoti ndakareceiva phone call kubva kune umwe aimbotamba nhafu aitamba haidendasaii anonzi Thudani Ncube achiti anotarisa pafacebook zvandinoita and anofara nezvandinoita saka vanhu vakawanda vakutanga kunditsvaga vachindibvunza ndinoreceiva maemails kubva kune mamwe maministers ari kuzimbabwe vachingotaura kuti ndikuita basa rakanaka asi munomu invend ndakaoneka neumwe musikana achinditi anoda kundipa maswing machine neumwe mukomana achiti anoda kundipa nhumbi saka ndingangoti iko zvino ndikuwana rubetsero kwese kwese
vanga vari vaphilip sivanda vanove chizvarwa chezimbabwe chave kugara kumanchester kuunited kingdom chinobatsira vanoshaya nenherera kumusha vachitaura napraxidus jeremiah westudio 7 Zimbabwe Examination Council kana kuti ZIMSEC inoti vakanyora bvunzo dzeO level vave kukwanisa kunotora zvibodzwa zvavo kutanga nhasi munzvimbo dzavakanyorera bvunzo Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa kunetsana kuri kuitika mubato rezanupf nezvatinoreva kunyika kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 mwechitudza namba dzenyu kuti tigokufonerai Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi Congress yeMDC Renewal Team yotanga muHarare Ukama pakati pameya weguta reHarare nemakanzura hauchina kumira zvakanaka Musangano weZANU-PF wanga uchitarisirwa kuti kungangoita mhirizhonga unonzi hazvina kuzoitika sezvo boka revakarwa hondo vasina kuzoenda kumusangano uyu Vagari vekumasvingo vechema nerekuti vari kumanikidzwa kubhadhara mari yebirthday ravamugabe Hurumende inokumbira mari inodarika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu yekutenga chikafu Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti rambai tiri tese tikupei nawo murimi rwechirungu ini namapulasi musanganya uye.